vaona izvi zvichiitika vanoti havazivi kuti mitumbi yavo yakatakurwa nemapurisa here kana kuti kwete, uye vanoti vamwe vacho vapiswa vakasara vave madota. Mumhirizhonga iyi iri kuenderera mberi munzvimbo dzakatenderedza guta reJohannesburg dzakaita seHolomisa, Tokoza, Kettlehong neMandela Squatter Camps. Mumwe mudzimai ane ruzivo nezviri kuitika, amai Plaxides Chakadya, vanoti zvino hazvina kumira zvakanaka zvokuti vari musango vakawanda.
Ndiri muJoburg kuMandela kunonzi kukahle kwomukwataparadzwa nezvinhu zvakawanda. Takabuda mbani izvo tichitiza tichitsvaga kuti tinoponera. Tavatatiza kustation takazokwanisa kuti tijambe juraho takumhanyiswa futiko. Tavatanowira kuseri kwejuraho njanji. Vatatorawo nemubaba musekuriti vanogadha njanji. Saka vatitora kudaro patakangobuda vanhu kwakusara kupindawo mumba. Vachiedza dzimba dzese dzemaforeina vachipisa vachitora zvinhu. Hatina vanhu vachatasarwa nacho. Ndine vana. Nakana chavainacho izvozvi takawanda tiri kusango nevana. Hatina kana bhutsu, hatina kana chataswira taja, taswira nenzara. Tiri kutambudzika zvakanyanya, hatikuzi kuti zvinogumirepi. Tinongomhanya tichienda nemasango, asi taitirwa zvakanyanya tiri munhu muMandela kukahleko. Vamwe vatsva madota chaiwo.
Amai Chakadya vanoti havazivi mazita evanhu kana hama dzevashaika, asi vazvionera nemaziso avo zvichiitika.
Tati taziva kuti ndanani, tangozotiza hatisi kumba tiri kusango izvozvi. Hatina kuzoziva kuti baba vanikwa kuti ndanani uye ndevekupi. And the bodies, they are still in location. Polisi yange isati yazovatora vakangorayiswa murodhi pavari pavatsvira ipapo. Bati zvino zvinosingazoti vatorwa here, bati kubva vakusvika kumatu vanga vasina kutorwa vakangorara murodhi kuvanhu vapiswa makuseni.
VaAlois Nyamuranga, avo vanogara mumusha weMandela, vati nhasi mangwanani kune zvizvarwa zveZimbabwe zvitatu zvapindirwa mumba zvikapiswa pamwe nenhumbi dzavo dzinosanganisira motokari.
Iko zvino pane dzinonguva vari kufambira imba baimba vachitora midziyo vachipisa mimwe midziyo vachitora vachienda nayo. Asi chiri kunyanyotikashamadza nekuti chiza ndechekuti izvi vari kuzviita pamberi pemapurisa. Mapurisa asvika aripo, asi vari kuita izvi zvekutora midziyo yevanhu vachipisa, mapurisa akatarisa zvavo.
VaNyamuranga vaudza Studio 7 kuti zvino hazvina kumira zvakanaka munzvimbo iyi.
Kuno kuMandela kuri kuitika mhirizhonga inotyisa zvikuru. Mhirizhonga yakatangisa manheru nguva dza12 o'clock pakati peusiku takarara. Takanzwa vanhu vachiimba, vachiridza ngoma. Tikakwanisa kubuda tichidongorera tichiona vachipaza zvitoro mumasaluni vachipisa. Zvakare mukudaro imomo wakapisa vanhu vanokwana kuita vatatu.
VaNyamuranga vati kune vanhu vari kupinda mudzimba vachidzipisa asi pasina zviri kuitwa nemapurisa.
Pari zvino pane zvizvarwa zveZimbabwe zvitatu zvapindirwa mudzimba zvikatorerwa mbatya dzese nemidziyo yese ikapiswa kusanganisira motokari yapiswa zvekare.
Munzvimbo idzi vanhu vakawanda vasiri zvizvarwa zveSouth Africa vapiwa maawa maviri kuti vadzokere kunyika dzavo. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi. Vatawanda Doyce avo vanogara muRustenburg vanoti kunyange hazvo munzvimbo yavanogara muRustenburg muchine runyararo, kune mhuri dzeZimbabwe mbiri dzinogara munzvimbo iyi dzakakuvara dzashanya muguta reJohannesburg neZulu.
Takatarisa panyaya iri kuitika muRustenburg so far, hatisati taziva kuti ndiani nani mhirizhonga ichiri yakatinyarare hayo, asi hatisati taziva kuti ndiani nani vati vakuvara so far. But pane vamwe vanogara muno North West vakanga vari kuJoburg zvekunzi kune maZimbabwe two, but hatisati takwanisa kuti zive mazita avo ndiani nani vanogara kuno muRustenburg. Vana vachanoga anogara kunonzi kumafukeng, vachanogara mudzavanhu West. So hatisati taziva mazita avo kuti nzwe kuti ndiani nani mazita ndiananiani vakakuvara. But so far murunyararo ichiriko kune mapurisa ariko ari kumbotenderera vachiri vakatitengetedze mhirizhonga. Asi nhasi kune miting yamboitwa kunzi kwamboitwa miting yoti vaongoro kuti vachida kuti kuti vatangewo side rol. Saka hazati ndanzwa kuti pakamira sebasi kune vamwe vatenge tichimbokonfirma kubva kwavari. Tinemumwe mupurisa ndambobvunza akati aiwa hakuna kuti realet nenoizi, hakuna kwati kwaitika noizi so far.
Zvichakadaro mutungamiriri webato rinopikisa hurumende muSouth Africa reInkatha Freedom Party vaMangosuthu Buthelezi neZulu vakakurudzira kuti paitwe musangano wechimbichimbi neparamende wekuzeya nyaya iyi yemhirizhonga. Mhirizhonga iri kuitika muSouth Africa panguva iyo vatungamiriri venyika dzemuAfrica vari kuita musangano weWorld Economic Forum on Africa kuCape Town muSouth Africa kwakare. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.